chekutanga chandakanyanyofarira ndechekuti mukati mespeech imomo chikuru kuru kwazvo chakakosha kunyanya isusu sevanhu veZimbabwe inhau yokuremekedza simba roupuresidendi kuti munhu kana achinga abata basa anoitawo achipa vamwe kuti upuresidendi huenderere mberi. Saka kuzvininipisa kwavaObama kwakauya kwandiri sechidzidzo kuti basa rifambe zvakanaka zvinoda kuitwa zvichibatiranwa. Ndo chikuru chekutanga. Asi taakupinda mukati mespeech yavo, vaObama vakataura zvizhinji kwazvo zvandakafarira. Pointi yekutanga yandakanyanyofarira ndeyekuti vaObama vakataura zvikuru panhau youipi hwokusarura ganda. Tinoziva kuti muno muAmerica kunyanya nekusiyana kwemastates kune problem yatingati yerusarura ganda yeracism. VaObama vakataura pamusaka paiyoyo problem. Vakataura zvezvekare problem yokusarura in terms of gender. Kutarisa vanhu kadzi pasi. Zvinova zvinhu zviri kususpectwa kuti vaDonald Trump vari kupinda vangangodaro vaine maproblems iwavo. Saka vaObama vakapa taura ipapo sababa vomusha kuti mararamiro anoita vanhu, vanofanirwa kurarama vakadai. Saka izvozvo ndakazvifarira chaizvo.
Zvii zvaunofunga iwe sechizvarwa zveZimbabwe zvingadzidzwe pamazwi ava Barack Obama? Takanyanyotarisa utongo hwejekechere.
Chikuru chatinganyanyodzidza isusu seveZimbabwe inyaya yekuti vanhu vagare zvakanaka pamwe chete vanofanirwa kubatanidza pfungwa dzavo vachiisa misoro yavo pamwe chete panhau dzezvekutongwa kwenyika kuti vanhu vaonesane. Chikuru chingaitika pakuonesana ndechekubatsirana pakufunga kuti kana mumwe achinga abata-bata osiyawo kupinda mumwe obata-bata osiya kupinda mumwe. Uye chimwe chikuru chakakosha chakataurwa navaObama ndechekuti no one is above the law. Mutemo yakakosha kwazvo. Hapana anofanirwa kuzvifungidzira kuti iye akakosha kudarika mitemo. Zvinova zvinhu zvatinowanzoona kuZimbabwe. Kune vamwe vanofunga kuti ivo they are above the law, vasingasungwe nyango dai vakapara mhosva dzakadii. Naizvozvo inini sechizvarwa cheZimbabwe ndakadzidza kwazvo kuti dai waro nesuwo kuZimbabwe taitawo pfungwa iyoyo, tava vanhu vanovavarira kuti tichengetedze Constitution yedu yatakaisa isusu.